Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 11 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwanasikana wamushakabvo Morgan Tsvangirai, amai vimba yeTsvangirai Java, vanotarisirwa kuyugwa muHarare. Vanhu munyika vochema-chema nekudhura kwezvinhu kunyange hurumende iri kuti iri mugwara panyaya dzezvekugadzirisa upfumi hwenyika. Dare repamusoro muBotswana rotendera ungochani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai vimba yeTsvangirai Java, mwanasikana wamushakabvu Morgan Tsvangirai, avakashaya kuchipatara cheWest End Clinic muHarare neZuro, vave kutarisirwa kuvigwa nemusi wechina kuGlen Forest muHarare. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura parufu rwemudzimai wavo muHarare nhasi, vabatsirai Java, murume waamai Tsvangirai Java, vaudza vanhu vanga vakaungana kuti vacharadzikwa muHarare.
The coffin shall be drawn out. Muchamona munhu wenyu, muchamubhabhaisa. You shall eat, you shall celebrate. On Thursday, that will be the same. People shall eat as many as they can eat. Transport shall be provided to Glen Forest when you lay it down.
Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri wemhuri yekwaTsvangirai, vamanase Tsvangirai, vanova baba munini waamai vimbai Tsvangirai Java.
Tine service yechurch manirana. So semunhu uyu angari MP, tazobatana nepati vana President Chamisa nemakurukota avo nevamwe vanga varipo, tichiedza kuonesana kuti mangwana makuseni kuma 99 bodi inogona kutorwa kubva kunyaradzo, vanhu voenda kuGlenview. KuGlenview kuchaitwa rari because ndo yanga iri constituency yemusikana. Saka after the rally yatinotarisira kuti maybe kuma 3:30 inenge yapera, bodi inozouya kumba kuStraven number 2 Landhurst. Manheru acho iwayo kuma 6 kobva kwatanga church service. Saka kusen kwe Thursday kuma 99 bodi inotarisirwa kuti ichazobva kumba. Church iri kutarisirwa kuti ichaitwa paGlamis, you remember, pa showground apa.
Vamanase Tsvangirai vatiwo vanoremekedza chido chemukuwasha wavo chekuti mudzimai wake aradzikwe muHarare.
On Thursday, tozonochengetedza Honorable Glen Forest, Glen Forest Memorial Park. Tazvona zvakakodzera kuti tiremekedze kuwasha because ndozvido zvavanga vakaronga vakaita izvozvo, which is fine, zvokuti hatiri kuteerera mumashure mavo makuronga papo vanga vakaita.
Vachitaurawo parufu urwu, mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vati vari kurwadzikana zvikuru nerufu urwu. Vachamisa vatiwo panofanira kunge paine kubatana munyika mukuchema mufi.
Saka maMP tinotarisira kuti achachema mumwe MP wenyika, kwete webato. Hakuna paramendi yeMDC munyika muno, hakuna paramendi yeZANUPF, kune paramendi yeZimbabwe yakamiririrwa nebato reMDC neZANUPF. Kureva kuti tiri pamwe chete zvikomba zvinosangana mundiro yenhopi. Hapadi kubayana kana kuvengana, inhopi yedu tese. Ende kana tichigadzira nhopi hapana anofanira kudira jecha, ngapadirwe shuka. Ndiri kutaura nyaya nekuti ndonyaya yaidikwa kuonekwa Apostle naamai Java. She was a humble person. Munakanga ane rudo.
Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vatumirawo mutedzeri wegurukota rezvevarwi vehondo yerusununguko va Victor Matema Danda kuti vavamiririre parufu apa. Vamatema Danda vaudza nepfenyuro yeZBC kuti vamunangagwa vavimbisawo kuita zvose zvavangaite kubatsira mhuri yemufi. Vamunangagwa vakatumirawo mashoko enyaradzo padande mutande ravo reTwitter nezuro. Amai Tsvangirai Java, avo vanga vave nemakore makumi matatu nematanhatu, vakakuvara zvakaipisisa mutsaona yakaitika musi wa14 Chivabvu, vamwe vanhu vaviri vainge vari motokari iyi vachibva vafira ipapo. Vachamisa vapedzera nekuimba vachiti nyika yarasikirwa nemunhu wechidiki aida kubatanidza vanhu.
Ekuti pano we are here to celebrate a life of a legend, a life of an apostle, a life of an honorable member, a life of a politician. Afa ari mudiki ari a budding politician. Asingatipei tariro nokuti Mwari ndo anoronga zvose. Hallelujah. Akuna zita sera Jesu onakanalo.
Ndakamirira Studio 7 Washington.
Hurumende iri kudzinga vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu vakazvigarisa patsva mumapurazi pakati pa2005 kusvika pari zvino, ichiti vanofanira kudzokera kwavakabva sezvo vasina magwaro anovapa mvumo yekugara mumapurazi aya kana kuti maoffer letters. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo pamusoro pekudzingwa kuriitwa vanhu mumapurazi nehurumende pari zvino, munyori mukuru mubazi rezvekurima Varinkson Chitsiko vati pane vakawanda vari kugara munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro, uyewo zvave kukanganisa varimi vakagariswa patsva kuita basa ravo. Vati vanhu ivavo ndivo vari kubviswa nehurumende kuti vaende kwavakabva kuti vagogariswa patsva pachitevedzwa gwara remutemo, gwara nemutemo wehurumende.
Any unsanctioned settlement on land is from 2005 to date. Those are illegal settlers who have to be removed.
Munhu wese akapinda mumunda asina offer letter ari kugara zvisiri pamutemo uye anofanira kubviswa. Munhu iyeye pane kwaakabva uye anofanira kudzokera ikoko. Hurumende yozovagarisa patsva pachitevedzwa mutemo.
Asi vati hurumende ichagadzirisa magwaro avese vakapinda mumapurazi panguva yakatanga kutorerwa vachena mapurazi muna 2000 kusvika muna 2004. Magwaro aturwa navachitsiko kukomiti iyi nhasi anoratidza kuti kusvika pari zvino pane vanhu churu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 1495 vakatodzingwa mumapurazi, vamwe zana negumi nemashanu kubva kumashonaland central, vatanhatu kubva kumashonaland East, nechuru nemazana matatu nemakumi anomwe nemumwe kubva kuMidlands. Pane vamwe zviuru makumi matatu nemazana matanhatu nemakumi anomwe vakapiwa matsamba ekuti vabude mumapurazi avagere kumashonaland central, zviuru zvitatu nemazana masere negumi nevapfumbamwe kumashonaland east, zviuru mazana masere nemazana matatu nemakumi masere nemanomwe kuMidlands, zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi masere kumanikaland, nechuru chimwe nemazana mapfumbamwe nemasere kubva kumatebeleland south. Vachitsiko vati vanhu vese vakapiwa magwaro aya vari pamapurazi mazana matatu nemakumi anomwe nematanhatu mumatunhu ese munyika. Vati pakubviswa vanhu mumapurazi pari kushandiswa mutemo wegazetted lands consequential provisions act chapter 2028, uyo unosungira kuti munhu atange apiwa gwaro kana offer letter asati avaka musha. Vachitsiko vati hurumende yakapa vese vagere mapurazi zviri kunze kunze kwemitemo chiziviso chekuti vabude munanya mavhuvhu muna 2016 asi vamwe vakaramba kubuda vatiwo chiziviso ichi chakapiwa zvekare muna 2017 asi vamwe vakashandisa zvimatongerwo enyika vakaramba kubuda vachitsiko vati hurumende yava munangagwa iri kupa zvakare vanhu ava mukana wekuti vabude mapurazi uye vari kupiwa mukana wekuti vakohwe zvirimwa zvavo vasati vaenda gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatrust maanda gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatrust maanda vaudza Studio 7 kuti vanhu havagoni kungobviswa panzvimbo dzavagere nekuda kwetsamba yabva kuhurumende chete
iro remutemo rinoti munhu haabviswi paanogara kana kuti shelter kana kuti imba yake kana kupanyirwa imba yake kunze kunge kwapiwa mutongo nedare rapedza kuongorora zvakare zvinhu zvose zvakapoteredza munhu iyeye sekuti pane zvaakarima here ipapo zvikada kukohwewa kuti vazive kuti vanomupa mwedzi mingani asati aenda haangodzingwi kunge imbwa kunyange mukashandisa mapurisa anonge achitoita zvinhu izvozvose pamutemo kunze kwekunge vanhu vacho vachitodawo zvavo kuti vaende
vamaanda vati vese vari kuda kudzingwa vanokwanisa kuenda kumatare kuti varambe vagere pavari dzamara hurumende yavapa pamwe pekugara
vanhu vanogona kuenda kumutemo kuenda kukoti kuti vapuwe order yekuti vasadzingwa zvisiri pamutemo nemamwe mashoko vanongopa order inomisa hurumende kuti irege kuvabvisa zviri pamutemo kana vakabviswa zviri pamutemo zvinoreva kuti zvakare vakabviswa nenzira yekuti dare rinogona kuvati dzoka ikoko kusvikira nyaya iyi yaongororwa yatoti due process pamutemo
asi vachitsiko vati vanhu ava vanofanira kutanga vabva kuti hurumende igovagarisa patsva kunzvimbo dzinokodzera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
vechidiki mubato rinopikisa reMDC nhasi vaita musangano nevatori venhau muHarare vakazivisa kuti mwedzi uno vachange vachiratidzira nekusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri wevechidiki muMDC vaObase Tole
zvataasunga sevechidiki vemuzimbabwe ndezvekuti nyika zvayakasunama saizvozvo isusu tichange tichipinda mumigwagwa tiratidzira kugunun'una kwedu nekushungurudzika kwedu nzara yauraya vazhinji kutambudzika kuzhinji mishonga muzvipatara hamuna nzira dzedu chaidzo dziri kuuraya vanhu etaun zvose zvitaona kuti zviri kurarama nekuda kwekuti ZANUPF ndiyo irimo muutungamiri kana kuti muutongi saka isusu tatenderana kuti isusu hatisi kuzoneta hatichabatana tiri pamwe chete isusu tatidza kuti chaita anoti muchirungu mademonstration asingaperi kusvika ZANUPF yainda nekubata mabasa edu edemonstration izvi zviri mumagwaro zviri muconstitution yemuzimbabwe kuti tigone kudemonstrata nekupetishena pasection 59 yebumbiro remutemo zvinotenderwa pamutemo saka isusu tangoti tichashandisa mutemo iwoyo kuita nzira idzodzo dziri pamutemo kusunda hurumende iyi kuti ibve kakumira kwayakaita kwekushungurudza vana vemuzimbabwe
munoona pane chichasanduka here uyezve tinoona munguva yapfuura vamwe vanomboedza kuita izvozvo zvekuratidzira vachiwanikwa vachisungwa nezvimwe pane zvamunoona zvichasanduka here mushure mekunge maita zvamuri kutsidza izvi
shanduko ichange iripo zvamaziro kwazvo nokuti zvatatenderana izvo hatisi kuzoita chinhu chirumwe chete kana kuti zuva rimwe chete ticharamba tichidaro ticaramba tichiungana neuwandu hwedu sevechidiki vemuzimbabwe kuti sunungure nyika inoyi kutambudzika kwatiri kuona uko kunongotisvitsawo zvekare mukufa raramo yatinayo zvazvino munoona kuti ukashaya chokudya mba mako nokuti chikafu chadhura unofazve uchinge warwara ukaenda kuchipatara ungava kuparire nyatwa ungava kuchinhoi hospital ungava kumupilo unosvikako kuchinzi mushonga muchipatara hakuna so pane zvimwe zvirwere zvinogona kunge zvichitorapika asi ndoda kuti munomu tine hurumende isingagoni kuunza utano hwakanaka kuvanhu mishonga hakuna kochiita nhau yemigwagwa yatinofamba nayo kufamba kubva muno mungava muHarare uchienda kumasvingo unotofamba wakabatiraura maoko kutosvika inyasha dzamatenga so mukaona zvinhu izvozvo munotonzwisa kuti tagara semhuri yezimbabwe tiri kutorarama nekutuhwina murufu saka hapana chingazosiyana nokuti tazourawa tichiratidzira so nhau yekuurawa ingavapo asi yatozana nechekuti hurumende yatinayo mabara avo achasvika pakupera ende havangagoni kupfuura munhu wese ari muno munyika yezimbabwe kunyange vachipfuura kunyange vachirova kunyange vachimusiyano hapana nokuti tagara takasungwa kare mbira dzakondo nenzara takasungwa kare mbira dzakondo nekushayiwa utano hwakanaka munyika yezimbabwe saka kufa aiwa tagara titori parufu nechekare
munofunga kuti muchatanga kuratidzira uku riini
isusu tatotsidza kuti sevechidiki kutotanga nhasi patabuda musangano iwowo takutoita action
vanga vari mutungamiri wevechidiki mubato reMDC vaObase Tole vari parunhare muHarare naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 Zvichakadaro kurikotaro zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti hurumende iri kushushikana nekudhura kwezvinhu, asi vakatiwo pane vamwe vanoda kukonzera kusagadzikana munyika.
Inyaya inobatikana nehurumende zvikuru nyaya yemutengo, nekuti iri kuita kuti zvinhu zvese zvinge zvakakwira. Ndonyaya inoramba ichitaurwa kuti pane vemabhizinesi vari kuda kuramba vachiisa pfungwa dzekufunga kuti vanhu muZimbabwe vakaisa mapraizi pamusoro, vanhu muZimbabwe vacharamba hutongi hwavakazvisarudzira pamaelections akapfuura, uye vacharamba kugadziriswa kuri kuitwa ikonomi. Asi chikuru chatinoda kuziva ndechekuti hurumende yakavhura yatinoti democratic space, government dzotaurirana. Iye zvino pakasainwa mutemo unonzi TNF, Tripartite Negotiating Forum. Mutemo uyu watingati social contract, inoisa yakacreata a statutory instrument yekuti ya platform yekuti hurumende, vanhu vanoshandirwa nevanhu vese vanoshanda vanogara pasi vachitaura zvinhu izvozvo, vachitaura maeconomic challenges iwavo kuti tibude nemasolutions anotibatsira.
Asi kavamwe vari kutiwo mai Mutsvangwa, mimwe mitemo yehurumende iri kunonoka kuzadzikiswa, uyewo nyaya dzekurwisa uori, nekuti hapana vanhu vavari kuona vari kunyatsosungwa, vari kunyatsoendeswa kumajeri mushure mekusungwa.
Hongu, vanhu vanenge vakatarisira kuti zvatakanzwa kuti nhenge akasungwa tofanira kuona akuenda kujeri, but munoziva kuti mitemo inoshanda sei munyika. Mune three arms of government, kune legislative, kune which is parliament, kwoita executive which is government, kwoita judiciary. Saka munofanira kuziva kuti kana munhu asungwa nemapurisa anozoenda kukoti, majaji ikoko kujudiciary ndokwatamirira munhu wese anoda kuziva kuti vese vakanga vachiita zvakashata munguva yakapfuura vapinde kumajeri, asi iprocess.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vakapona mutsaona yemafashamu yemvura uye dutu mpengo remhepo kana kuti cyclone idai kuchimanimani, vari kukumbira kuti vabatsirwe neurongwa hwekuzorodza pfungwa dzavo mune zvavakasangana nazvo muna kurume, apo vanhu vakawanda vakafa, vamwe vakatsakatika, mhuri zhinji dzikasiyiwa dziri pamhene, misha yaparadzwa. Mutoro wedu Naloida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vakararama panjodzi yakaitika iyi vanoti vachiri kurwadzikana nezvakaitika uye zvavakasangana nazvo, zvekuti vanoda kuti hurumende uye vemachechi vave nechekuita mukunyaradza vakasara vari vapenyu. Vari memba mafukidze mumwewo vakapona patsaona yecyclone Idai vanoti zvakaitika mwedzi mitatu yapfuura zvichiri mundangariro dzavo, uye vamwe vakawanda vari kushungurudzika mupfungwa zvekuti vanoda kubatsirwa nekunyaradziwa.
Vanoparidza machampulini chinyi wafundisi ngavarambe vachingouya kuti varambe vachitinyaradzira hama dzakarasikirwa, bhozi vamwe havasati vaona hama dzakaenda, vamwe vachiri kungochema. Saka hatidi kurumidza tasiyiwa, tiri panguva yakaoma.
Muzvare Nomita Mapungwana anoti zvakakosha kuti pave neurongwa hwekuti vakawirwa netsaona vange vachinyaradzwawo nekuda kwedambudziko rakavawira.
Saka tinongokumbirawo kuno anokwanisa kutibatsira auyewo kuno kuchimanimani. Nekuda kwaMwari, haa, tinotenda kuti zvichaita hazvo kana Mwari atendera, but haa, takarwadziwa kwazvo kuchimanimani. Ronda retinaro harifi rakapora.
Kanzira wenzvimbo iyi vaebheti Gonyora vanoti nyaradzo kubva kumasangano akasiyana-siyana kana kungave kuhurumende chaiyo kwakakoshera kuvagari.
Takanangana nenyaya dzekushimanimani. Ndinofila kuti shimanimani yini makaita kunga mumadhaka chaimo chaimo izvitoko, wanhu pfungwa dzavo dzakapikidugwa kudaio.
Mumwewo mugari wekushimanimani vatatosuo vanoti kunze kwekuda nyaradzo hurumende ngairambe yakavhura meso kuti vakakodzera vawane rubatsiro, sezvo kuchingova nedambudziko reuori mukugoverwa kwezvinhu. Reverend Abisha Chutsi vechechi Anglican kwaMutare vanoti sesangano vakatotanga kuita mabasa ekubatsira mukunyaradza mhuri dziri kuChipinge uye Chimanimani nekuvaitira zvirongwa zvecounseling uye neminamato svondo yoga yoga.
Ndinofara kuti machechi eManicaland akabatana, inonzi churches in Manicaland yakaitawo saizvozvo. Isusu chechi yedu seAnglican takaitawo basa iroro, tiri muprocess yekuti vanenge vachida counseling turamba tichipa counseling. Pane vanoenda anoenda pano anotogara kudhuza ikoko anogara kuchipinga mufundisi anogara kuchipinga anotoramba achivisitira mafamilies akatambudzika akasangana nedambudziko saka twita basa redu chairo sechurch tirikufara kuti zvikumbiro chavo chiri kuzadziswa nekuti basa racho takatoritanga kare ende tiritori muprocess rotofamba
mukuru wezveutano mudunhu remanikaland dr Patron Mafaune vanoti nhengo dzebazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rine vashandi vari mundima vakabatana nemasangano anoshanda akazvimirira kuita mabasa ekunyaradza vakawirwa nedambudziko kuchipinge nechimanimani chiremba Mafaune vanoti vanofara zvakare nekushanda nemachechi ayo vanoti vari kubatsira munyaya yekupodza marwadzo kune vakararama pakawirwa netsaona kuvagari ndakamirira Studio 7 kuchimanimani ndini Lloyd Moyo
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvaratidza maonero akasiyana-siyana mushure mekunge dare guru remunyika iyi rapa mutongo wekuti zvavipa mutemo kuita zvehungochani. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mudanho rakashamadza vamwe pasi rose, vatongi vatatu vedare guru reBotswana vaAbednego Tafa navaMichael Olipuru pamwe chete naamai Jennifer Dube. Vapa mutongo wekuti zvekamu ze 164 subsection A, 164 subsection C ne 165 uye 167 zvemitemo yenyika iyi zvange zvichimbunyikidza kodzero dzevanoita zvehungochani. Zvikamu izvi zvanga zvichirambidza kuita zvepabonde kwevanhurume kana vanhukadzi vega uye ainge abatwa achiita izvi aigona kutongerwa kugara mujeri kwamakore manomwe mujeri. Rakanangana nechikamu che 167 mumutemo weBotswana dare guru iri rati zvanga zvisipa mutemo kuti vanhukadzi kana vanhurume vanoita zvepabonde varangwe nokuti izvi zvinoitikira muchiwande kwete pazere vanhu. Vakane Youngman, mukuru wesangano rengochani muBotswana, vapembedza danho ratorwa nedare guru reBotswana.
So this law basically just puts us at par with the community, the rest of the community. It was not about asking for any extra special rights, no.
Gweta ranga rakamirira vesangano iri vatsiya muhorandau vanoti hurumende yeBotswana yakafanira kuchichengetedza kodzero dzevanhu ava kubva nhasi. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvinoratidza maonero akasiyana-siyana mushure mechiitiko ichi. Vamwe varumbidza hurumende yeBotswana asi vamwe vashoropodza danho ratorwa iri. Mumwe warumbidza chiitiko ichi ndiva Allen Ndevere avo vanotambira chikwata chemitsimu Klabu Sporting Club muGaborone vachiti chiitiko ichi chidzidzo kune dzimwe nyika.
Zvichienderana kuti ikokoko kuZimbabwe ndomamira zvakaitawo here. Asi iye zvanotemona zvakaita sekuZimbabwe havanyuzvikurudzira nditi. Asi zvikange zvichiitwa nemamwe macountries zvinokwanisa kusvika vakusvika pakuona kuti zviri right vanokwanisawo kuzvibvumira. Simaonero angu inini.
Vadewere vaenderera mberi vachiti zvanga zvakakodzera kuti nyika yeBotswana ibvumire chiitiko ichi sezvo ine vanhu vazhinji vanoita zvehungochani.
Panguva inoti kuita zvakanaka bhozi vazhinji vacho vamunomu vazhinji vacho amagays handiti. Saka its like mune muchivabatirira zvavari kuda ivo.
Asi muzvare Joylin Tambouga vanoti chiitiko ichi chinonyadzisa uye Botswana yabvumira vanhu kuti vaite mashura asakamboonekwa munyika kunyanya muAfrica.
Mwaranga tsamwa
chaizvo
mwarano tsamwa vanokutukai matukirwe mamwe hamusazii kuti munotukwa zvakadi hazviiti.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chisina kuda kudomwa nezita chaudza Studio 7 kuti zvaitika mudare guru reBotswana mahumbwe chaiwo. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye iri mudzidzisi wemutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vatakudzwa Matambo vaudza Studio 7 kuti Botswana iratidza kuti iri kuseri panyaya dzezvekuchengetedzwa kukodzero dzevanhu kana zvichienzaniswa neZimbabwe.
Zimbabwe ichiri ne a very long way to go before they can legalize nyaya gays and lesbians. There's a lot of healing that needs to be done socially and economically. But I'm just saying that Zimbabwe was still a long way.
Bumbiro remutemo weZimbabwe haribvumidze kuroorana kwengochani. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaigara vachinyomba ndokufananidza vanoita zvipaponde iri vanhu vamwe chete neimbwa vachipika kuti izvi hazvingabvumirwe muZimbabwe. Vamunangagwa vakati vanotevedzera bumbiro remutemo riripo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muFrancistown muBotswana ndini Shingirai Madondo.
Ruzhinji rwevana veZimbabwe ruri munyika nekunze kwenyika rwagara ruchichema chema nemashandisirwo arunoti ari kuitwa mari nehurumende, izvo zvinonzi zviri kuita kuti irambe ichipinda muzvikwerete. Asi mashoko akaziviswa svondo rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube ekuti vakasara vaine mari ingada kusvika mamiriyoni mazana mashanu emadhora muhomwe mavo mumwedzi mitatu yekutanga kwegore, mucherechedzo wekuti zvinhu zvinenge zviri kunaka munyika. Asi mashoko amuzvinafundo Muturi Ncube anenge asimudzawo maonero akasiyana-siyana muvanhu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mashoko avamutuli aya anogona kuratidza sekunge zvinhu zvagadzirisika munyika, asi chiripo ndechekuti mari yacho inenge isina kuwanda kana pachitariswa inflation, iyo vanoti inoisiya yave shoma-shoma.
Hongu improvement iripo, asiwo munofanira kuyeuka kuti zvinji yacho inonyakonzereswa nenyaya yeinflation. Saka wakabvisa ifeke inflation nonoti in real terms inenge isiri mari yakanyanya kuwanda.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vanoti kupemberera mashoko akadai kupemberera nhava izere mhepo, nekuti kana nyika yakaita seZimbabwe ichiti yakasara nemari muhomwe, izvo zvipatara zvayo zvisina mishonga zvinoreva kuti pane pari kukanganisika.
Hatingapemberi tichiti zviro zvakufamba zvakanaka. Hazvisi kufamba zvakanaka, zvinozoti zvakufamba zvakanaka, zvipatara zvakufamba zvakanaka, madhokuta nemanesi ari kubhadharwa, mishonga irimo, vanhu vachiti vaenda kuchipatara vachiorapwa.
Mashoko avaZembe aya anotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vachausi Mutasa. VaMutasa vanoti uyu hausi munongedzo wakanaka wekuti Zimbabwe yasara iine mari muhomwe mukati memwedzi mitatu yekutanga kwegore, sezvo mitengo yezvinhu zvinovabata vana veZimbabwe zuva nezuva iri kuramba ichingokwira asi mihoro yavo isina kwairi kuenda.
Hausiri munongedzero wakanaka nekuda kwekuti chiri kukoshesa vanhu kushanduka kwemagariro avo kuti vari kuwana here zvavanofanira kuwana zviri kuvabuditsa muurombo.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu, vanopesana nemaonero evakawanda vari kuti hapana shanduko. Vachirumanzu vanoti zvakaziviswa navamutuli Ncube zvinoenderana nemabhuku ehurumende zvichienderanawo nebhajeti regore iroro. Vanotiwo kubhadharwa kwavakaitwa mutero nevana veZimbabwe kwave kubatsirawo kuti nyika iwane mari, pamwe chetewo nemimwe mitemo iri kuitwa nehurumende yavaEmmerson Mnangagwa yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Zvinotaura minista vamutuli Ncube ndo zvinoindirana namabhuku, kana tichitarisa kuti mabhuku ehurumende income statement yacho yakamira sei, expenditure yacho yakamira sei, namabhajeti anga aitwa. Saka ndokuona kuti pane surplus kana kuti pana magain.
Mari zhinji inopinda muhomwe yehurumende inonzi iri kuperera kumihoro yevashandi vayo, izvo zvinonzi zvinozoisiya isisina cheuviri. Vakawanda vanoti kusvika zvipatara zvemunyika zvave kukwanisa kuwana mishonga, vana veZimbabwe vachikwanisawo kuwana chekudya kaviri pazuva, hurumende ichine mutoro mukuru kwazvo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Vateereri, musakanganwa chirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekuti vechidiki vangavana sei mabasa, asi tichitarisa zvakanyanya munyaya dzekurima. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mwanasikana wemushakabvu vaMorgan Tsvangirai, amai vimbai Tsvangirai Java, votarisirwa kuvigwa muHarare. Vanhu munyika vochema-chema nekudhura kwezvinhu kunyange hurumende iri kuti iri mugwara panyaya yezvekugadzirisa upfumi hwenyika. Dare repamusoro muBotswana rotendera kuitwa kwezviungochani munyika iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.